manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu, chikunguru 27, 2018. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini tanonoka wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti Zimbabwe ichaita sarudzo dzakachena uye murunyararo mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa Vanoti havasi kufara nokuchidzirwa kuri kuitwa vatsigiri vavo mudunhu reMashonaland Central. Meya veguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti vakakundikana kuita basa ravo nemazvo sameya weguta sezvo paive nokupindira kwaitwa nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vazhinji munyika vanoti vanotarisira kuti sarudzo dziri kuitwa muvhuro chikunguru 30 dzichange dziri sarudzo dzine runyararo kudarika sarudzo dzose dzakaitwa munyika kubva muna 1980. Jonga Kandemiri weStudio 7 uyo ari muHarare anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vane maonero ekuti sarudzo dzichange dziri munyararo ndava Edmond Major Kaima vemuHarare. Asi vanoti kuti munyika muve neshanduko zvinenge zvadiva nevanhu musi wesarudzo zvinofanirwa kuteverwa.
Takatasana nesarudzo ratakatasana naro iri. Ndokuona riri sarudzo rakanaka muZimbabwe for the first time since 1980. Hakuna mhirizhonga, hakuna vanhu vari kurovana, zvinhu zvakangonaka. Saka tinotarisira kuti maelection umu muchaita kuti vanhu vavhote vakasununguka. Zvisina kumboitika kubva pakatorwa nyika kubva kuna Ian Smith.
VaCollins Changirai vekuBohera vanove munin'ina wavaive mutungamiri weMDCT vaMorgan Changirai vanotiwo kunyange hazvo zano PF yave nenguva iri mumasimba vanhu vanofanirwa kusarudza mutungamiri wavanoda vakasununguka kwete kuburikidza nekutengwa.
ZANU PF iri matrenches for a long time ine zvakawanda zvainoziva mukati mesarudzo asiwo MDC yaane nguvawo iri mukati mokuita sarudzo saka inoziva zvinoitwa nezvisingaitwi mukati mokusarudzana. Ndo panoburitsa zvokuti vanhu vanofanira kuva nechokwadi chokuti vasarudze mutungamiri wavanoda kwete zvokumbunyikidzwa kana kuti zvokutengwa mukati mekurarama ikoko.
Vari kukwikwidza kugoromonzi West musarudzo yemakanzuru vakamirira MDC Alliance vatongogara Machimbidza vanoti havawirirani nevari kuti sarudzo dzichange dziri murunyararo.
Sarudze dzi dzakaoma inini ndirikandi candidate MDC Alliance mugoromonzi North muvhuta ward muri mumapurazi vanhu vanoti maelections i free and fair vanhu vasingarovani asi vari kushishidzirwa mumapurazi kunzi tinokudzingai mamakagara saka haisi free and fair.
Asi nhengo yeZANU PF kuBohera vaElisha Mutambara vanoti bato rezvematongerwo enyika haringazogoni zvose asi ZANU PF yaitira Zimbabwe zvinhu zvikuru kwazvo kubva 1980.
I'm born and bred ZANU PF and then ndo yandinoda ipati yangu yandinofarira. Ehe, asi tinongotenda kuti chimwe nechimwe hazvizoshayiko kuti pati inogona kushaya zvimwe zvinhu zvainogonera munhu wese asi ndinotenda payakazoitawo legacy yakatibatsira panyaya kuti pakaita renewal yeimwe leadership yazoya nemuono wakanaka wekuita engage re-engage izvozvo zvinobatsira kuti shamwari dzedu dzimwe dzikauya dzinotibatsiridzawo kunyangwe nezvimwe zvatisingakwanisi zvakada kuita secapital yekuti tikonewo kuinvestawo mumabhizinesi edu mamwe anga aderera mamwe wanga avhara ofurwa uyezve vanyuwano vanowewo vachiwewo vachikwanisa kuti titangise upenyu hwakanaka muZimbabwe.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachausimutasa vanotiwo maonero avo. Vana veZimbabwe vakagadzirira kuvhota murunyararo kunyange hazvo panga paine ukwikwidzana pakati peZEC nemamwe mapato ezvematongerwo enyika.
Paine kusununguka kwekuti vanhu vanokwanisa kusarudza vavanoda. Chavari kungotya chete kuverengwa kuchazoitwa mavhoti acho, uyezve kuti pakuvhota kwavanoita hapana kubiridzirwa here kunoitwa. Ndo changa chiri chichemo chataona chichibva kuMDC.
Idzi isarudzo dzekutanga vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nevaitungamira bato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai vasiri pamagwaro ekuvhotesa, chiitiko chinonzi nevamwe ndiyo shanduko yekutanga musarudzo dzegore rino. Chasara ndechekuona kuti zvido zvevanhu zvichateverwa here kana kuti kwete, nemapato pamwe nevari kukwikwidza vakazvimirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jonga Kandemiri.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti vakakundikana kuita basa ravo nemazvo sameya weguta sezvo paive nekupindira kwaiitwa nehurumende uko kwaibvonyongodza mashandiro ekanzuro yavo. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachionekana nevatori venhau nhasi muHarare, vaManyenyeni vati kushomeka kwemari yaipinda mukanzuru kwakadzorera shure mabasa ekanzuru yeHarare. VaManyenyeni vakurudzira makanzuru ari kuzopinda muhofisi kuti vagadzirise nyaya yemihoro yevashandi iyo vati iri pamusoro zvakanyanya. VaManyenyeni vati ivo vakakundikana kuita izvi vachiti vakuru vehurumende vaisavatsigira panyaya iyi.
Ini ndiri kuti kugara nekugara munyika munhu nekune dzimwe nyika, mari mihoro yevashandi vekanzuru iri pakati pevashandi vehurumende vanowanzotambira inenge iri pasi mbijana nevekumakambani maprivate company vanowanzotambira inenge iri pamusoro mbijana. Saka pakati nepakati vanhu vanonge paine mihoro yevanhu vanoshandira mukanzuro kaita samabasa akaenzana. Ndopanoita dambudziko ratinga tiinaro rekuti pari zvino vashandi vekanzuru mari dzavo dzinokunda dzehurumende dzinokunda zvivari makambani maprivate sector company. Ndopano dambudziko ratinaro ngatiyananisei kuti manesi ndinesi, mupurisa ndimupurisa, mabharani ndimabharani, manager ndimanager, tinoona kuti pavanokwana ndepapi. Tichikakunda hedu vehurumende asi tiri pasi pavanhu vari muprivate sector guta rinosumuka nekuti mari yacho yatinenge taakuchengeta kuti tishandisire kurarama kweguta nekuvandukwa kweguta inenge yaakuwanikwa.
VaManyenyeni vatiwo kanzuro yakakundikana kugadzirisa migwagwa iyo isisina kumira zvakanaka. VaManyenyeni vati zinara iyo inobata mitero yedzimota ikaenderera mberi nekushaisa makanzuro mari zvichaita kuti makanzuro atsvagewo nzira yekuripisa vedzimotikari.
Kuti harina kumira zvakanaka munyaya yemigwagwa, tiri kuti vezinara mari dzavari kutambira ngavadziunze kwatiri kuti gadzira migwagwa. Zvavanga vasiri kuita makore anodarika masere apfuura, vakasadaro makanzuro achati omanikidzwa kuti anga achivhurawo mikana yekuripisa varidzi vemotikari kuti mari ipinde futi mukanzuro dzigadzirike.
VaManyenyeni avo vasiri kukwikwidza musarudzo vatiwo guta reHarare rinodawo mamwe madhamu anouyisa mvura kuti dambudziko remvura rigadziriswe.
Nyaya yemvura tichiri kuti dai hurumende yatiwanira kumwe kunobva dzimwe mvura mamadhamu manyowani nekuti ana chivero havachakwana, uye mvura iri kunda machivero imvura yakasviba, iri kunda machivero macho makasviba zvekuti kana kuichenesa kwacho kuri kunetsa. Saka tikuda kuti hurumende ishande nekuti tiwane mamadhamu.
Mumwe mugari wemuHarare vaGod knows Homwe vati kunyange hazvo kanzuru yaikundikana kuita mabasa nemazvo, varumbidza vaManyenyeni avo vavati vaikoshesa vagari sezvo vaishandisa madande mudande akadai seFacebook neTwitter kunzwa zvichemo zvevagari.
Vanga vari meya vanga vari vasina chekuwanza, especially nyaya yesocial media, vari munhu ainge ari open achitaura maissues vachipindura nevanhu. Ininiwo semunhu anoita social media ndaitoenge nchionawo pamaissues edu sevechidiki vagari vemuno muHarare. Saka naizvozvo ndinoti ndiwo meya pamameyas ose atakawana muno muguta reHarare vange vari open kune vanhu vasingazvivanzi ende vachitaura zvinhu sezvazviri.
Asiwo vaHomwe vati vaManyenyeni vaifanirwa kugadzirisa dambudziko remuhoro yevashandi vekanzuru iyo vati iri pamusorosoro.
Chandinotinini chavakangotasekukundikana panyaya yemasalari evashandi kugadzirisa masano kuti anga akanyanya ndozvimwe zvinzo zvakakundikana zvandinoona kuti dai vakangotiwo mari dzavanopa vashandi vavo pano paguta resito Farare dziro dzaikwanisa kudzika nekuti infact up to now dzakatonyanya.
Mumwe mugari wemuHarare vaIan Mapura vativo kunyange hazvo kanzuro yanga isiri kuwana mari zhinji kuvagari vakakwanisawo kufambisa mamwe mabasa ekanzuro.
Vanhu vari kunetsikana kubhadhara marents nezvakawanda wanda vasi ivo vakawanikwa vachiunzawo mamwe matrucks atakaonawo nezvimwewo motawo kukolekta dzekukolekta mabhini nezvakawanda wanda. Saka ndoona senge meya vakaita zvizhinji vakabatsira guta reHarare.
Vamapura vatiwo chakanyanyotadzwa nekanzuro yavamanyenya
mitambo vari kumbokanganwa zvekupinda munhandare vachimirira pamitsetse yekusarudza vatungamiri nevamiriri vanovanoda. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatambi vakawanda vanoti vakanyoresa kuvhota. Vamwe vacho vakaita semurairidzi wengezi Platinum Stars Tondera Indiraya achiti aka ndiko kuti tanga mupenyu wake kuita izvi.
Ndinotenda zvikuru kuti PSO yakatipamukana wekuti tizorore tichinosharawo watinoda kuti atitungamiriri. Pangawe pacouncil level, MP level nepapresidential level. Saka ichokwadi ndichange ndichinomirawo pamutsara ndichivhotera vandinoda kuti vatitungamirire vandise nyika yedu mberi.
Ndiraya anoti ari kufara nekuti vePremier Soccer League vakanzura mitambo yanga ichifarira kuveko svondo rino kuitira kuti vakwanise kuvhota musarudzo.
Ndingade kutaura chokwadi kuti ndanga ndisina kumbo kunonyoresawo kuti ndivhote asi mukana uno mwaka uno ndakawana mukana wekuti ndinonyoresa.
Mutambi wetsiva Farai Mugoni anoti ari kumbomira zvetsiva svondo rino kuti agadzirise kodzero yake yekuve mugari wemuZimbabwe. Vaimbove munyori mukuru weZimbabwe Basketball Association vatendai Jakarta vanoti vachange vari pamutsetse rungwanani rwemubvuro apo vachange vachivhota vari munharaunda yavakakurira yemabhuku. Murairidzi wechikwata chenhabvu chinemukurumbira asi chiri kutatarika mwaka uno cheDynamos Lloyd Mutasa anoti ari kutonakidzwa nekuti ari kuwana mukana wekuvhota.
Ndiri muZimbabwe ndikasaka ndinotonovhota.
Zimbabwe iri kuvhota nemuvhuro apo nyika yese ichange ichisarudza makanzera vamiriri vavo veparamende pamwe nemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yechino ichi ziviso chakakosha. Kutanga nemusi wemuvhuro chikunguru 30, iro rinova zuva resarudzo, Studio 7 ichawedzera nguva yekutepenyura kuti tikuzivisei zvese zvinenge zvichiitika maererano nesarudzo. Pamusoro penhau dzedu dzemazuva ose makuseni kutanga nenguva dza 6 o'clock uye manheru nenguva dza 7 o'clock. Tichange tava kukupai nhau masikati kutanga nenguva dza 2 o'clock kusvika 5 o'clock. Kubva musi wa 30 chikunguru kusvika musi wa 7 nyamavhuvhu, tichange tichiwanikwa pamasaisai anoti 909 kHz medium wave, 15295 kHz nepa 17820 kHz. Teererai Studio 7 nepfenyuro yenyu inotema isina kwayakarerekera ichikuzivisai nezvinenge zvabuda musarudzo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kudzoka zvekare mune zvamatongero enyika kwaJean-Pierre Bemba, avo vakambosungwa vakagara mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva dzehondo, kuchaita kuti sarudzo dzemuDemocratic Republic of Congo dziite mhirizhonga nemutauro. VaBemba vari kudzokera kuCongo muna nyamavhuvhu uye vari kuda kukukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna zvita. Mutungamiri weKosovo vaHashim Tachi vatara mazuva matatu ekuchema murwiro wekodzero dzevanhu Adem Dimach, uyo airamba kutambira utongi hweSerbia. Dimach akashaya nezure uye ange ave nemakore makumi masere nemaviri. Sachigaro veZimbabwe Human Rights Commission Dr. Elasto Mugwadi vanoti commission yavo inofara nemamiriro akaita zvinhu maererano nesarudzo dzichaitwa nemusi wemuvhuro. VaMugwadi vanoti kunyange hazvo pange paine zvichemo zvakasvitswa kucommission yavo zvange zviri zvishoma uye vakagadzirisa zvichemo zvizhinji.
Ndingati zvinhu zvinenge zvakamira zviri nani kupinda mamwe makore esaya kana tichitarira ino runyararo rwuripo, uye tichitarira kodzero dzevanhu kuti vari kukwanisa here kuungana sezvavanoda, vanokwanisa here kuita misangano yavo pavanodira, vanokwanisa here kutaura zvavanoda vasina anovashungurudza. Izvi tiri kuona kuti zviri kuitika zvazvisina kumboitika ino kune mamwe makore ese apfuura.
Munoona sei kampeni yose iyi?
Ndingangoti ino nyaya dzemaelections so far dzinenge dzakamira zvakanaka. Unowana hako apo nepapo zvihomwe zvezvichemo.
Ndezvipi zvimwe zvezvichemo zvakawiswa kwamuri?
Zvichemo zvizhinji ndezvekuti vanhu vanga vachibvarirwa maelection posters avo.
Ko nyaya dzemhirizhonga?
Nyaya dzemhirizhonga zhinji dzakange dziripo, handingati dzakanyanya kuwanda. Ndedzemukati memasangano yezvematongerwo iwaya, intraparty squabbles, vamwe vachirambwa ino kuti vasamirire pamaprimary elections aya. Ndosaka muchiona ino kwakabuda kuine manhamba akawanda chaizvo vakazvimiririra.
Ko nyaya yemadzishe kana masabhuku anomanikidza vanhu kuvhota zvavasingade?
Kuti kune vamwe vari kutora vamwe vachivamanikidza. Ndatoinzwawo nemamwe ino mamonitors angu vari kuManicaland. Asi tinokurudzira kuti zvakadaro ino zvazvisingatenderwi. Kana zvaonekwa kuti zviri kuitika vanhu vamhangari kumapurisa, nokuti hazvitenderwi nemutemo wedu.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti Zimbabwe ichaita sarudzo dzakachena uye murunyararo. More Blessing Mujoma anotipa nyaya iyi.
Vachitaura kumucheto kwemusangano weBRICS uri kuitirwa muSouth Africa, vaMnangagwa vatora mukana uyu kutenda nyika dziri muBRICS idzo dzakatumira vaongorori vesarudzo kuZimbabwe. VaMnangagwa vavimbisa vatungamiriri venyika dziri muBRICS kuti hurumende yavo ichaita sarudzo dzakachena uye dzisina mutauro.
I thank the observer missions, including some from BRICS countries, which have heeded our invitation to join us during this crucial plebiscite. Let me assure you, Your Excellencies, that all measures have been taken and put in place for peaceful, transparent, fair, and credible elections.
Zimbabwe iri kuita sarudzo nemusi wemvuro mushure mekunge vaMnangagwa vatungamira nyika kwemwedzi misere zvichitevera kubviswa pachigaro chemutungamiri wenyika kwakaita vaRobert Mugabe. Muna mbudzi gore rapera, pasi pechirongwa chemauto cheOperation Restore Legacy, sarudzo idzi ndedzekutanga mumakore makumi matatu nemasere dzisina vaMugabe uye makore gumi nematanhatu mutungamiriri weMDC wekutanga vaMorgan Tsvangirai vasingakwikwidzi zvichitevera kushaya kwavakaita muna kukadzi gore rino. VaMnangagwa vabatana nevatungamiriri venyika shanu dzinoti Russia, Brazil, India, South Africa neChina, asi Zimbabwe haisi nhengo yeBRICS. VaMnangagwa vati zvinangwa zveBRICS zvakafanana nezvinangwa zvavanazvo mukusimudzira upenyu hwevanhu pamwe neupfumi hwenyika. Vatungamiriri venyika dzemusadhak vapindawo mumusangano weBRICS kunyange hazvo nyika dzavo dzisiri nhengo dzeBRICS. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, ndini More Blessing Mujoma.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti havasi kufara nokuchitidzirwa kuri kuitwa vatsigiri vavo mudunhu reMashonaland Central pamberi pesarudzo dzemusi wemuvhuro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatsigiri vavo pamusangano waitirwa muchipadze stadium muno muBindura, vaChamisa vati havasi kufara nekutyisidzirwa kwavati kuri kuitwa vatsigiri vavo nebato reZANU PF muno Mashonaland Central. Zvisinei nekutyisidzirwa uku, vaChamisa vati vachakunda musarudzo dzemusi wemuvhuro vanhu vagove nerugare rusingapere.
Makata anoshura matero, mvura dzongo dzenge ndiyo garani. Zvivavi ndozvitapiri, zvishati ndozvinaki, zvashata zvichanaka chete. Kutanga musi wemanje vari kuvhundusira vanhu, munova musiri kugovernment. You cannot threaten the people, you will be arrested and you will be in jail.
Gurukota rinoona nezvinoitika muMashonaland Central uye vari nhengo yeCentral Committee yeZANU PF vaMartin Dina vati bato ravo rine rutsigiro rwakakura zvikuru mudunhu reMashonaland Central zvekuti hapana chikonzero chekuti vachikisidzire nhengo dzeMDC Alliance. VaChamisa vativo vane rutsigiro rwakawanda nyangwe nemubato riri kutonga reZANU PF vachiti veruzhinji vave kuda shanduko munyika. VaChamisa vatiwo kunyange commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission isina kugadzirisa nhuna dzavo dzinosanganisira nyaya yegwaro revavhoti pamwe nebepa richashandiswa pakuvhotesa kana kuti ballot paper, vachakunda musarudzo idzi zvine mutsindo. Ndakamirira Studio 7 muBindura, ndini Thomas Chiripasi.
Tomboenda kuna Marvelous Mhlanga Nyahuye achitiudza zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei nhasi, tanga tiri kutarisa isu kukosha kwakaita dzimbo uyezve nevaimbi panguva ino yesarudzo. Regai tiende kuna vaThomas Mapfumo timbonzwa kuti ivo vari kuona sei nyaya iyo yesarudzo dzegore rino.
Ini ndinonzi Thomas Mapfumo Mukanya. Mese munondiziva vese vanoteerera manzi yangu echimurenga. Hazvina kumira zvakanaka nekuti kuri kuradzika kuti kune zvinhu zvakawanda zvisina kugadzirika. munyika. Muona nyaya ye voters roll. Tinofanirwa kuva netransparent. Mumwe ari kuti toda kuti zvive free and fair. Kuti kuva free and fair kwacho ndekupi manje kana nini muchine mune zvimwe zvinhu zvamuri kuratidza kuti hazvisi free and fair. Zvinoitika ndiyo munoziva kuti vanhu ava hapana iye zvii zvachakwanisa kuti vatraste vanhu venhingi vezanup f fungo yesongo yatakaita kunouku yatisati tamborigisa takaona yatoo kumusha yamustrict moona kuti kutonga nyika here ikokouku kana takatarisa kudaro iye zvino indastry yevana yemusic hakusisina zvinosemesa vana vevanhu varigiswa to nothing hatidi kuti tigare tichinyeperana ngatimbopaiwo vamwe vaite tionowo kuti vanoitawo zvakadii ndo zviripo chete vanhu vanonida they need a change vanoda kugara kwakanaka voona fundo yakanaka voonawo zvipatara zvakanaka migwagwa yogadzirwa
pane karwuyo here kamunako kanoenderana nezviri kuitika panguva inoi
chauya vakomana chauya chauya muzimbabwe chauya chauya vakomana
Panguva pakabviswa vaMugabe takaona vazhinji vachifarira rwuyo rwaJapreza rwekuti kutonga kwaro. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Namba idzi zvakare 001 202 465 0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika musarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti Zimbabwe ichaita sarudzo dzakachena uye murunyararo. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti havasi kufara nokuchidzirwa kuri kuitwa vatsigiri vavo mudunhu reMashonaland Central. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti vakakundikana kuita basa ravo nemazvo sameya weguta sezvo paive nekupindira kwaitwa nehurumende. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Unokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 27 kuNtulikazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ngiyabonga amaqula azobheka ukhetho, amanye awo avela emazweni e-BRICS. Ngiyalithembisa zinkokheli ukuthi konke sekwenziwe okuzakwenza ukuthi lolu khetho lube ngolukhululekileyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe senze konke okusemandleni akhe ukuze ukhetho lwangomvulo lube ngolukhululekileyo.
Le campaign le city the Chivolution campaign, lapho esebenzisa khona i-red card campaign ukuhlolisisa abakhokheli bembuso welizwe mayelano ngokuhlonipha kwabo amalungelo abesifazane. Kure-red card campaign sithi inkokheli ephambukayo sinika i-red card.
Abesifazane abomkhankaso we-Chivolution sebephawule omunye njalo umkhankaso ophansi kwesihloko esithi the hashtag red card. Kuwoza Friday lamhlanje sikhangela ingoma ezisetshenziswa ngamabandla atshiyeneyo ukukhankasela ukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe senze konke okusemandleni akhe ukuze ukhetho lwangomvulo lube ngolukhululekileyo njalo olungeladlakela. Umnangagwa wethule amazwi la kunkokheli zamazwe e-Afrika lezamazwe enhlanganiso ye-BRICS eJohannesburg kwele South Africa namuhla. Kubika uBenedict Nhlapo.
Esethula inkulumo yakhe emhlanganweni lo ongenwe izinkokheli zamazwe abenguswe enhlanganiso ye-BRICS, umongameli Mnangagwa uthe lobanje eZimbabwe ibhekane lokhetho ngomvulo ubona uqakathekile ukuthi aze kulomhlangano azokwabelana lezinye inkokheli amacebo entuthuko. Uba besiqiniseko esithi ukhetho lweZimbabwe luzakhulisa ukuhlonitshwa kwentando kaZulu, kanti ke luzalandela imithetho yezokhetho ethulwa inhlanganiso yamazwe asezansi yezwekazi le-Africa e-SADC.
I think the observer missions, including some from BRICS countries,
ngiyabonga amaqula azobheka ukhetho, amanye awo avela emazweni e-BRICS. Bona emukele unxuso lwethu ukuzosincedisa kulolu khetho oluqakathekileyo. Ngiyalithembisa zinkokheli ukuthi konke sekwenziwe okuzakwenza ukuthi lolu khetho lube ngolukhululekileyo.
Esakhuluma kunxuso kwezimbabwe emhlanganweni wamazwe e-BRICS, umongameli Mnangagwa uthe Zimbabwe iqakathekisa kakhulu inhlanganiso ye-BRICS, wathi inhlanganiso engasiza kakhulu eleZimbabwe kwezentuthuko. Uthe njalo maningi amathuba amabhizimusi eZimbabwe avulekileyo kulabo abafuna ukusungula amabhizimusi. Kodwa-ke ngesikhathi uMnumzana Mnangagwa esethula inkulumo yakhe kunkokheli zamazwe, ezinye izalwane zeZimbabwe bezise-consulate eJohannesburg ndawonye lenhlanganiso yeZimbabwe Solidarity Forum ebisiyakwethula umbiko otshengisa ukuthi kunenge okusafuze kulungiswe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo. Umunye walaba unobhalo webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi ubufakazi obugoqela kwethuselwa kwabantu nokungasebenzi kuhle kwenkomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ukhombisa ukuthi lolu khetho ngeke lube olukhululekileyo.
Sibona ukuthi ukhetho luzabe lukhululekile ngendaba zokuthi amabandla aphikisayo akhala kakhulu ngendaba ye-voters roll, akhale futhi ngendaba ye-ballot paper.
Ngokutsho kombiko wenhlanganiso yeZimbabwe Solidarity Forum obhalwe ngemva kokuba amalunga alinhlanganiso eye aqapha amalungiselelo okhetho eZimbabwe, abantu bayethuselwa kwezinye indawo kulamasotsha okuthiwa azoxhasa ezokulima. Kanti ukusebenza ungaphumeli obala kwekomishini yezokhetho i-ZEC sekuthiye kulokuthandabuza ukuthi ngambe ukhetho luzaba ngolukhulekileyo na. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Abesifazane abaphatheke emikhankasweni ehlukeneyo elizweni ngaphansi kwesihloko esithi Shivolution baphawule omunye njalo umkhankaso olesihloko esithi The Hashtag Red Card ngenjongo yokulwisana lemikhakha yonke esetshenziswa ukuhlukumeza omama. Kubika uMavis Gama.
Abesifazane bethule umkhankaso wabo emhlanganweni. Lethathele izindaba owenzelwe eMedia Center oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Institute for Young Women Development.
Siyaxolisa zihlobo zami, imishinikazi yethu lapha ungani iyafriza kodwa kuyatshisa ngapha, ngazi ukuthi kuhamba kanjani. Kodwa ke sizaqhubeka ngezindaba ezosuku. Omanjinela bethu bayabamba-bamba ke lapho bayazama ukuyilungisa limitshina. Ke sibone mhlawumbe sokungcono. Ngilusizi zihlobo zami, imitshina amakhompyutha wonke sefrizile lapha, ngazi ukuthi kuhamba kanjani kodwa intathele izindaba yethu ke lapho uMavis Gama ubebika ngomkhankaso wabeShivolution abalwisana layo yonke imikhakha yokuhlukumeza abesifazana. Kambe lizakhumbula ukubana ngomvulo kuyahanjwa ke kukhetho, kuyavotwa, livotela amakhansila, livotela amalunga edale lephalamende, libuye livotele njalo umongameli welizwe. Kambe selilimelele na lelo langa? Abaningi engike ngakhuluma labo bathi hayi, sesilungiselele. Osokusele ikuthi siye layina, siye ngena endwendweni nje. Ngomvulo sivotele esibavotelayo, sesizabona ke ngemva kwalokho ukubana ngubani oyabe enqobile. Ubaba uMnangagwa abezana uPF bathi hayi, kasilakho ukuthandabuza ukubana sizanqoba. Ngakwelinye icele ubaba uNelson Chamisa OAMDC Alliance laye uthi cha bayazikhohlisa abe Zanu PF, uthuza nqoba ngokungabuzwayo uChamisa. Kuzothi ke abanye laba uMakhube la ngale abakhe abakathokozani Khube OAMDCT bathi hayi, kusukela ngomvulo ilizwe liyabe selilo mongameli wesifazane owakuqala. Asazike zihlobo zami ukubana abaqinisileyo khonapho ngobani. Sizayicela isivuthiwe, iyavuthwa nje ngomvulo, sizabona ukubana kuhamba kanjani. Nansi isaziso siza lethulela sona njalo kumzuzu elandelayo ngokuya kohlelo alubana imshinikazi yethu ithe yasebenza kuhle. Kodwa kuqala ngomvulo, njengoba kulilanga lokhetho nje, siza kwengezelela isikhathi sethu sokusakaza. Kuqala ngomvulo siyabe sesisakaza, lizakhumbula zikhona ezakusihlwa njengamanje nje esiqala ngo-7 o'clock ziye phela ngo-8, kusuke ngo-8 ke kube yi-live talk iphele ngo-9. Zikhona ezekuseni kusukela ngo-6 o'clock kuye ziye phela ngo-7 kusekuseni lapho. Kodwa kuqala ngomvulo ziyabe zilokhu zikhona lezo, kodwa sizalethulela njalo ezinye kusukela ngo-2 o'clock emini libalele ziye phela ngo-5 o'clock. Lezo ke ziza zibuya kini zingamahola amathathu, 3 hours, zisukela ke ku-2 o'clock kusiya ku-5 o'clock. Imishina yethu bathi isilungile. Lamhlanje abebandla lemthwakazi Republic Party babike ukubana sebesungule idale labo leparlamente lobanje amapolisa ebavimbe ukwenzela ukukwenzela ebulawayo City Hall lokho ngolwesithathu. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba ebulawayo Media Center lamhlanje, umongameli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthe idale labo leparlamente baliqale ngokusemthethweni ngolwesithathu.
Mhlaka 25 ngemva kokuba amapolisa esemise umcimbi wethela sithole, senelisa ukuyalontsha imthwakazi parliament ethe private place esakwanisa khona lokwenzisa ama-members of parliament ethu izifungo ukuthi batsho ukuthi ngempela bazosebenzela umthwakazi njengoba abantu sebebanika amandla ukuthi babamele.
Umsekeli kamoyo unkosazana Prezi Yangulube ugcizelele ethi bathethe lelinyathela ngenhloso yokusiza umthwakazi.
Iparliament le isikhangelele ukuthi izasebenzela abantu bakobulawayo, abantu bakomthwakazi, njengoba nje abantu sebengenile abazimiseleyo ukusebenzela abantu.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Wisdomu Mkhwananzi uthi okwenziwe imthwakazi Republic Party ngumqondo omuhle.
Ngiyibona kungumbono omuhle kakhulu wenziwe libandla lele eMRP, although besingalizwisise ukuqaliseni, but ngendlela asebenze ngayo batshengisa ngokukhulu ukuzikhandla ukubana bazasebenzela abantu njalo bafisa ukusikhulula lokusisebenzela.
Unduna uMdladlandiweni laye uchaze ukuba uyalisekela inyathela lemthwakazi Republic Party ngoba kulilungelo labo ukuba bazibuse. Sekusele amalanga amathathu ukuba kuyiwe ekhethweni ukuthi abazoqapha ukhetho baseZimbabwe labasuka kwamanye amazwe labo sebenyakazela ezweni lonke. Abezek labo bathi sebefike esibangeni esiphezulu ngamalungiselelo okhetho bekhuthaza bonke ababhalisela ukuvota ukuba bayevota. Inhlanganiso ezizimeleyo lazo seziqalile ukusebenza behlola ukuba konke kuhamba kuhle ngalolu khetho. Ibandla lemthwakazi Republic Party ngelinye lamabandla elilamalunga ancintisa kukhetho lwangomvulo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Olwela amalungelo oluntu unkosazana Jane Williams sekhuthaze uzulu weGwanda ukuthi avotele impilo engcono ngoba uhulumende weZANU-PF ehlulekile ukuthuthukisa impilo yesizalwane zeZimbabwe eminyakeni yonke le edluleyo. Kubika uAlbert Ncube.
Unkosazana Jenny Williams ebephawula nge-situation room eza kwamukela konke okuphathelane lokhetho mhla kuvotwa, njalo uthi kulabantu abazazoqapha ukhetho ukuze bancedise lapho abenelisa khona. Unkosazana Williams uthi uzulu kumele athathe ithuba lokuvota leli ukuguqula impilo yakhe.
Because sifisa iZimbabwe engani ingcono okudlula leyo ekhona. Sifisa iGwande engcono okudlula leyo ekhona. Ngithi indlela idevelopment ifuna ukulethwa njani kumele ilethwa ngedevolution.
Unkosikazi Marilyn Spanda wenhlanganiso elisana lenkohlakalo eTransparency International of Zimbabwe uthi ukukhonona ukukhona ngekomishini yezokhetho kulakho kudala inkulumo.
Nasitha kula transparency izinto azikho soba angithi maybe nxa i-voters roll yayimele iphume ayisanjani indlela ephuma ngayo ayihambelani lokuthi yayimele iphume njani ngokomthetho angithi abantu sebesola angithi nxa abantu besola kuba lokuthi kungathembi ukuthi ama-elections lawo azarana kanjani ngendlela.
Inhlanganiso elelwa intuthuko yabomama e-Human Development Association of Zimbabwe Waters ithi zaqhuba umkhankaso wokuhuga omama ukuthi bangene kwezombusazo ukhetho luzayo. Kutsho unkosazana Juliet Nkiwane.
Vote for the women campaign starts at Katesi. Asingamthuma umamona. What do we do thina ngama-villages ethu? Form ama-networks, ama-team meetings. Sihlangane, sihlangane ezikotsho, sihlangane ngapha. Sikhampeyinele umamoyo esikuthele. Kanjani? Sasihambele ekhasilini, sasihambele epalamente.
omunye ongene lo mhlangano unkosazana Elizabeth Masuku edekezi insiza othe bebele isifiso sokuphatheka kukhetho kodwa bancindezelwe ngoba bam
vele thina asingenanga kade singonxa yabo baba ngoba bathi abafuna ukubuswa ngomama ezigabeni zabo kunje nje siyafisa besifisa ukungena bathi ngokubona ukuthi awula support ngapha kubomama omama baba kusupport baba akwazi ukuthi omunye umama kumele athuthukiswe.
Lo mhlangano buqoqwe inhlanganiso ye-Community Youth Development Trust, CYDT, ngenhloso yokukhuthaza uZulu ukuba evota ngobuningi ngomvulo ozayo. Ngimele iStudio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Nansi isaziso esiqhakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhla ka 30 kulinyanga. iStudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo-6 o'clock lezantambama ezika-7 sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo-2 o'clock kusiya ku-5 o'clock. Kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka-7 ngoncwabakazi sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave, 15295 kHz la ku 17820 kHz. Kongozelani ku Studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizwe. Yemihlolo kaJosephine le siyaxolisa zihlobo zami imichina yethu iqhubeka ingasebenzi kuhle lapho kodwa singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kufe abantu ababili abanengi balahlekelwa imizi engozini yomlilo oqhamuke emaguswini esigaba seCalifornia khonapha eMelika. Umkhokeli wabahlamuki abake balwisana kubi lo hulumende wele Congo uJean-Pierre Bemba ubikwa ezaphindela elizweni lakhe lomdabu ukuyancintisa ukhetho lokudinga umongameli ngenyanga ezayo. Inhlanganiso elwela amalungelo kaZulu njalo izimele yodwa ibuthanise abamabandla ezombusazwe akhokhelwa ngabesifazane lalawo abikwa emele umkhono owodwa welizwe ukuthi babe lengxoxo ngalokhu abakumeleyo lokuhlaziya ukuthi ilizwe lingabe selilungele na ukubuswa ngowesifazane. Kubika uBathabile Masuku.
Umqondisi weHabakuk Trust umnumzana Dumisani Nkomo uthi ngemva kwengxoxo mpikiswano le benelise ukuthola impumela abebeyikhangelele njalo abamabandla abaze lapha bathole ithuba lokuzethula emphakathini.
Umhlangano namhlanje sibona zani uphumelelile ngoba kade kulamabandla ombusazwe achiyeneyo wayenelisile ukubana babeke imbono yabo ngendlela ecacileyo. Lo Zulu wakobulawayo laye njalo waba lethuba lokuthi axoxisane abonisane lamabandla ombangazwe achiyeneyo.
Umkhokheli webandla le-PRC unkosikazi Lucia Mathibenga uthi yena uthole ithuba lokuzwa ukuthi bathini abanye abamabandla abikwa emele uhlangothi oluthile lwelizwe.
Umhlangano osenze ukuthi lathi thina sibe lethuba lokuthi sazakale ukuthi sikhona lathi siyadlala umdlalo ngoba imedia kaningi yenza ngazathi kulabantu ababili kuphela abancitshisayo. So sithabile kakhulu ukuthi sibe lethuba elokuzakhuluma ngezinto esizimelayo ngezinto esizenzayo mayelana lokhetho lolesikhangelane lathi.
Bekhuluma ngesikhathi sengxoxo mpikiswano le, abesifazana laba bathi ilizwe akukhathalekile ukuthi likhokhelwa ngumuntu oyini. Okuqakathekileyo yikuthi likhokhelwe ngumuntu olobuntu, njalo lalivele lingakhokhelwa ngowesifazane lalapho lithola uzibuse. Ependula umbuzo ovele ebantwini, umkhokheli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo, laye obekulumhlangano uthi amabandla lawa awalethi ngxabano ngemihlobo, kodwa alwisa ukuthi kube lokunanzelelwa kwabantu bonke, ikakhulu laba abavele bencindezelwe nguhulumende wakhathesi lendlela abahlele ngayo ilizwe. Umnumzana Nketa Mangoye obemele i-ANSA uthi yena abantu basuke behlanganise imbono yokulwisa inkululeko yezigaba lokuxhasana kwabantu ngemihlobo okungayisikho okuthiwa ngamabandla, ngoba imihlobo yonke itholakala ezigabeni zeMandebeleni. Amabandla onke lawa avumelane ukuthi umhlukuluzi sewaze wanikeza abantu bemkhonweni weMandebeleni ulimi lenkulumo yokuzeyisa lokukhangelela phansi ubuntu babo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje, umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi uhlelo lokuhlohlangana labalandeli beqembu luza kupha abafana bakhe idlabuzane emhlabedibana leya leDynamos ekuqaleni kwenyanga ezayo. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders liqale uhlelo lokuxoxisana labalandeli balo ezitaladini zedolobho lakoBulawayo ngolwesithathu olwedluleyo. Njalo kusasa ngomgqibelo leli qembu lizasebenzisa ithuba lokudluliselwa phambili kwemidlalo yekhasi laka Premier Soccer League ukuthi abadlali balo betshone besemahofisini enkampani yozokukhulumisana esekela leli qembu ngemali begwejise labalandeli bomdlalo wenguqu. Ekhuluma lentathe lezindaba zemidlalo phezu kwalolu daba, umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthe yena ukuhlangana kwabo labalandeli kulakho ukupha abafana bakhe amadlabuzane ukunqoba iqembu leDynamos lona okumele bedlale lalo emdlalweni wabo olandelayo mhlazi inhlanu kunyanga kaNcwabakazi. UNdlovu uthe yena lokhu kungoba abafana bakhe bazaxoxisana labalandeli abathiyeniwe abomdlalo wenguqu okugoqela ngitsho labeqembu leDynamos, njalo ukuhozwa abaza kwenziwa kuzabenza bahle bezimisele ukudlala beqinile. Imidlalo yekhasli laka Premier Soccer League obekumele idlalwe kulimpela viki idluliselwe phambili ngoba ilizwe lilungiselela ukhetho lukamongameli omutsha kanye labameli bephalamende oluzaqhutshwa ngomvulo mhlazi ngamashumi amathathu kunyanga kaNtulikazi. Asikhangele umdlalo kakhilikithi. Abalandeli bomdlalo kakhilikithi edolobheni lakoBulawayo sebekhuthazwe ukuba bebuye ngobuningi babo ukuzobukela umncintiswano weSparkbonds 2020 ozaqhutshelwa enkundleni ye-Old Mutual Heath Street Academy ngeNsonto. Owayengukapteni waphinda njalo waba ngumqeqeshi weqembu lesizwe uHeath Street uthi lo mncintiswano upha uZulu othanda umdlalo kakhilikithi ithuba elokubona abadlali bezinga laphezulu baphinde njalo bebone abadlali bakusasa kulo mncintiswano.
Akubhadalwa, liyabuya lizozibukelela ngentando yakho, and silezinto eziningi kule bhawa, kulokudla okuthengwayo, kule music edlalayo, siba lama post-match conferences and Man of the Match awards, amagame mathathu ngelanga. So kumnandi, lingabuya lani lizobona abafana bethu abakoBulawayo bedlala, kulaba abafana abakhuleyo labafana abancane. So ambonani kuzasitshengisa ukuthi iBulawayo ilama players anjani. Lami kunganjabulisa ukuthi sibone abantu abaningi bezosupport ama-players.
Umncintiswano weSparkbonds 2020 League usukuviki yesine, njalo ungenwe ngabadlali abangamashumi ayithoba munye abakumaqembu ayisithupha abunjwa ngabadlali abalitshumi lanhlanu iqembu ngalinye. Amaqembu lawa ngabalisa ele Badgers, ele Raptors, ele Blazers, ele Tigers, ele Hawks kanye lele Sabres. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Woza Friday lamhlanje sikhangela ingoma ezisetshenziswa ngamabandla atshiyeneyo ukukhankasela ukhetho lwangomvulo. ngenxa yokuswela imali ibandla leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe belingabonakali lisenza imihlangano yokukhankasela ukhetho kodwa ngendlebe lizwakele ngalingoma. We are ready for Dr. Khuphe. Kutsho abasekeli bakamakhuphe besiya nje kukhetho ngomvulo. Abizana PF bona ke. Chayo ake emihlanganweni yezanu PF umbone umnankagwa esediyazela enyakazisa lezandla sengani uzama ukuphapha. Yebo bathi kutonga kwaro abezanu PF kodwa abe MDC Alliance bona bathi kwayise njalo abakachamisa ngale ethi andicheuke bathu ngakhangela emuva ukhumbule okwenzakala kunkosikazi kaLothi.
Andicheuke andicheuke baba namwela kawo namwela kawo andicheuke.
Andicheuke ingoma ye MDC Alliance ke lapho ehaya ubaba uchamisa lizwile eka makhuphe leyezanu PF. Siwafisela inhlanhla ke amabandla wonke ezombusazwe ancintisa kukhetho. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe Live Talk lapho esiqhubeka sikhangela khona ukhetho lwangomvulo. Thwakazi kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.